Hongu vazulu ndaenda kumbudzi kuno kune ndingati pachirungu Sori State. Mashops awanga akapwanywa, misika yakapwanywa, zvivakwa zvavanga achitengesera zvakapwanywa, mabuckets, mafoni, zvinhu zvemagetsi zvaitengesa zvakapwanywa zvizhinji zvacho. Ndabatikana zvakanyanya pakuti vatadza here kupe vanhu notice, kuitira kuti vanhu vabvise zvinhu zvavo zvinobvisika. Marata chaiwo pa pasina chikonzero chekuti magreda apwanye marata. Panga pasina chikonzero chekuti mafoni evanhu apwanyirwe mumashops.
Vanhu vaiti kudi?
Vanhu vari kuchema, kana neni ndachema nekuti ndarwadziwa kuti zvaita sei kuti savana veZimbabwe tisvitsane pakadai, tisingarangariri kuti hakuna kunonzi kuchenese guta kwokupwanyire mafoni emunhu akahodha kuti atengese. Zvandirwadza zvakanyanya.
Asika vamwe vehurumende vari kuti vanhu vari panzvimbo idzi vane mapepa akawanikwa kuburikidza newori.
Hakuna zvakadaro, vari kunyepa. Nekuti vagari vandanga chitaura navo vainga chitengesa pavanga vari apa, vari kuti ivo vaitobhadhara rent kumuridzi wecomplex. Saka vaibhadhara rent yavo ende muridzi wecomplex akapiwa assurance necouncil nehurumende local government kuti hapasi kuzoputswa. Saka ivo zvachose havanga vasingatombofungiri kuti pachaputswa, ende marecords emarendals evanga vachibhadhara vatiratidza kuratidza kuti vanga vane direct communication necouncil nehurumende pamwe chete nemunhu wavaibhadharire rent. Ndosaka navanga vakagarisika. Kunyange pakazoti council yaite decision negovernment kuti vakundoputsa, kusei vasina kuvayambira kuti takuye kuputsa mangwana bvisa izvinhu zvenyu.
Zvii zvakaputswa apa?
Vanga chiputse mishini yavanhu, mishini inoshandisa vanhu kupope mapopcorn, vanga chiputse mafoni akahaiwa, vanga chiputse zvinhu zvinoshandiswa nemacitizens kurara mazuva nezuva. That is unacceptable. Some of the women are pregnant, vanga vane nhumbu, vamwe vacho vatoende kulabor because they couldn't stand kuone zvinhu zvavo zvichiparadzwa. And they never looked, havana kana kutarisa, vatopfuure mberi nokupwanya, then they went away. That is unacceptable. Unacceptable.
Muri kuti here vari kuita zveuori vasasungwe vangarivhumi?
Kana pane vari kuita uori ngavasungwe. Kuti vanga vavanani whoever they are ngavasungwe, izvozvo hatitombotsigiri uori. Asi point yedu is on the human side, kuti humanity inokudzidzisa kuti chii. Ungapwanyire munhu usikumupepe kuenda here? Hongu mistake yakainzwa, hongu pane zvakakanganiswa, izvo zvese hatingarambi. Asi procedure neprocess yavanofanira kutora ndo yakashata. Procedure yavo yekuti havasi kuudze vanhu, ende kana maona kuti pakakanganiswa huori, kana hwakainzwa nekanzuru kana nehurumende, vandoo vane problem. Saka zvoro yekuti imi vanhu vari kupihwa pekutengesera paground havafani kuita be that on behalf of council and government. Saka izvi kuchizouya muputsire vanhu musina kuvape alternative, and huye musina kuvataurira, and huye musina kuvabvise zvinhu zvavo zvavanofanira kunge zvavakatenga zvokutengesa. At least you should notify them, vobvisa. But they didn't do any of that. Saka isusu kana pane uori ngahuinvestigate, nokuti hatitsigiri. Asi kana uori wacho manje haufani kuti macitizens aite be the brand yeuori huri kunzwa nevari kuite uori. Ndoo pane problem yedu ipapo, kuti the human aspect lagged in what I saw.
Asi pane zvamuri kunzwa, pane vakasungirwa here nyaya dzeuori?
Hapana kana case 1 kana nyaya 1 yatanzwa yeuori yekunzi pane asungwa nekuda kweuori hwekuise vanhu pavanofanira kunge vasiri. Asi chatiri kuona vanhu mavenders nevanhu maordinary citizens ari kupwanyirwa zvinhu zvavo nezvinhu zviri kubiwa. Zvizhinji zvavo zvatorwa, zvabiwa, zvalutwa nekanzuro zvikanzi zviri kuendeswa kutown house. Ino ukaenda kutown house vari kuti hatina zvinhu zvavanhu. Saka zvoratidza kuti vatotore mukana wekubire macitizens wekulute zvinhu zvavo. Saka but no single case yekuti pane asungwa, but what we are seeing are citizens paying for the price. That is unacceptable.